This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7, nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7, umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kubvumbi 23, 2016. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 11605 ne 15775 kHz pa shortwave. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri munhau dzedu dzanhasi.
Professional body sematicha tinobvumirwa kuratidzira either mapurisa havadi kana kuti vanoda, as a trade union tinobvumirwa kuratidzira.
Sangano reZimbabwe Raw Teachers Union of Zimbabwe rinoti mapurisa ave kuda kurikanganisa kuratidzira kwaranga raronga.
Tichitarisa kuManicaland kuri kushanda World Vision neCare, tine madhamu ane chitsama atakavaka tichishandisa mabasa ezvemaoko atinoti food for work muchirongo.
Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitwa kumaruwa, tiri kutarisa mabasa ari kuitwa nesangano reUnited States Agents for International Development kana kuti USAID. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano reZimbabwe Raw Teachers Union of Zimbabwe kana kuti RTUZ rinoti riri kuzoenderera mberi nekuratidzira musi wa29 kubvumbi, kunyange hazvo mapurisa ari kuramba kuva pamvumo. Varayiridzi ava vanoti vane zvichemo zvakawanda zvavanoda kuti hurumende igadzirise zvinobata nyaya dzemashandiro avo. Mapurisa akamborovawo vakuru vakuru vesangano iri muna zvita gore rapera apo vaironga kuratidzira. Mukuzeya nyaya iyi tabata munyori wezvemutemo musangano iri vaMaxwell Basiyao.
Mapurisa vari kupa zvikonzero zvekuti demonstration yematicha ingangokonzeresa kuti ijoine nevanhu vakawanda vane zvinangwa zvepolitiki ikadzamara yakonzeresa munyika zviya, asi harisi riro donzo redu. Isu tiri kuzama kuda kuti tiratidzire sematicha tichinyunyuta nekumashandiro ematicha kunyanya maticha ekumaruwa. Izvezvi muZimbabwe maticha haachatenderwi kuenda kulivhi, but vashandi vemuhurumende vakangofananawo nemapurisa nemasoja. Masoja nemapurisa vanoenda kulivhi, but maticha parezvino havachatenderwi kuenda kulivhi until further notice. Ndo chimwe chichemo chedu chatichange tichiratidzira mudemonstration iyi. Uyezve tobatirwa pensheni pamari iyi agara iri pasi pepoverty data muraini. Zvinova chinhu chinorwadza chose, hatizvitarisiri isu sematicha. Saka chinangwa chedemonstration yedu ndechekuendesa petition yedu kuna Speaker of Parliament, kuendesazve petition yedu kuna Minister of Education anova ndiye ari kuita ma-anti-teacher policies. So isu ivhi mapurisa vakati havasi kubvuma netsamba yedu yekukumbira that demonstration kuti ive illegal, isusu we are going ahead with our demonstration.
Ko madii kuenda kumatare zvinosimboitawo vamwe vanenge varambidzwa kuratidzira?
Hatione tine nguva yekuti tiende kumatare because takatarisana neholiday. Isusu tatatora senguva iyo yekuti tiratidzire. Isusu based on the constitution of Zimbabwe inoti iyo a professional body sematicha tinobvumirwa kuratidzira either mapurisa havadi kana kuti vanoda.
Munyori wezvemutemo musangano reRTUZ vaMaxwell Basiyao vari parunare muHarare. Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti rakatura mamwe mapepa kudare repamusoro soro richikurudzira kuti dare iri rinzwe nechimbi chimbi nyaya yakakwidzwa kudare iri negurukota rezvematunhu vasevia kasukuwere. Vakasukuwere vakakwira dare vachipikisa mutongo wedare repamusoro kana kuti rehigh court uyo wainge vati kumisa basa kwavainge vaita vamutendi Kombai vanova meya wegweru vachivapomera mhosva yeori kwainge kusiri pasi pemutemo. Mukuzeya nyaya iyi, tabata gweta resangano riri kuita nyaya iyi reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaZimbabwe chimbwa.
Iyo nyaya iyo yekugweri iyoyi kune mapepa akatoendeswa kudare ari kutaura iwo kuti kuuya kwenyaya yakasikwere rekudare hombe iyi kutsvaka kutambisa nguva. Saka tiri kutarisira kuti nyaya iyi inzwike zvechimbi chimbi kuitira kuti meya vadzokere kubasa, nekuti basa rekuongorora kuti Eben Council iri kutongwa sei uye vanhu vari kugara zvakanaka sei inyaya yakakosha yekuti haingagari isina munhu anenge achiita tichimanyisana mumatare sezvatiri kuita izvi.
Saka makaendesa rini mapepa?
Akaendeswa mazuva maviri apfuura.
Mune tarisiro yekuti nyaya ichanzwikwa nechimbi chimbi sechikumbiro chenyu?
Ndo zvatakakumbira tiri mumaoko edare ipapo, asi ndo zvatiri kutarisira.
Gweta rinoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaZimbabwe chibwa vari parunare muHarare. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa, tine hurukuro nenyanzvi munyaya dzechikafu vatabisani moyo vanoshanda nesangano reUnited States Agency for International Development kana kuti USAID nezvirongwa zvavari kuita mumaruva.
Tichitarisa kumanikaland kuri kushanda World Vision neCare, tine madhamu ane chitsama atakavaka tichishandisa mabasa ezvemaoko atinoti food for work muchirongwa. Apo vabereki vanopuwa zvivakiso, vanodzidziswa kuvaka vachibatsirwa nemainjiniya anobva kumasangano atiri kushanda nawo vachivaka madhamu, vachivaka mairrigation uyezve nemadhibha. Zvinobatsira zvikuru chaizvo munguva dzatinenge tasangana nematambudziko ekushayikwa kwemvura iri kunaya zvakanaka, kana kuti anobatsira zvipfuwo kuti zviwane utano hwakanaka, zvinozopowo vabereki mari dziri nani pavanotengesa zvipfuwo zvavo. Mukuburikidza basa ratinoita neofisi yedu inonzi yeEconomic Growth, tine mabasa atinoita akanangana nekudzidzisa varimi nzira dziripo dzamazuva ano dzekurima. Tiri kushanda zvakare nevarimi tichivadzidzisa nyaya dzezvekuchengetedza zvipfuwo kana kuita mabhizinesi akanangana nekuchengetedzwa kwemombe dzingava dzemukaka kana kuti dzenyama. Muzvirongwa zvedu zveEnsure zvatiri kuita mubazi rezvechikafu, tiri kudzidzisa zvakare vanhu mabasa ekufusha mari atinoti nechirungu mavillage savings and lending, anova iwo abatsira chaizvo kushandura nekupa mhuri dzakawanda mikana yekuti vatangewo mabhizimusi madiki kumaruzevha anozovabatsirawo kuti vawane kutenga zvekudya pamwe chete nekuwana zvipfuwo zvavachashandisa mune zvamangwana.
Mungatiudze kuti muri kunyanyoshandira kunzvimbo dzipi muzvirongwa zvamuri kuita izvi?
Chirongwa chatiri kuita neWorld Vision chinonzi cheEnsure chiri muBuhera kuChimanimani nechiPinge muManicaland. Mumasvingo tiri muZaka tiri kuBikita pamwe chete nekwaChiri. Tichiburikidza neCultivation New Frontiers in Agriculture kana kuti CNFA, tiri kuCholocho, tiri muMatip South tichishanda kuVulilima, tichishanda zvakare kuMangwe nekuGwanda.
Mungati muri kushanda nevanhu vakawanda zvakadii?
Basa redu ratiri kuita neWFP tine vanhu vanokwana ivo 600,000 vakawana rubatsiro. Chirongwa chedu cheWorld Vision cheEnsure chiri kumanikaland nemasvingo nechiri kumatevelerend chiri kutarisawo mhuriwo zvakare dzinodarikawo 600,000.
Nyanzvi munyaya dzechikafu vatabisani moyo vanoshanda nesangano reUnited States Agency for International Development vari parunare muHarare.
We love y'all. Saverio. Yeah. Tete Precious. Now we're Chief Chiyambo. My Instagram. Yeah, man. Now father, my sister.
Dafata munu wese mafita Doro tadira basita fata baribasita fata Kana ma ancestors Yeah Waya waya
Inini dinoitwa Shiltoman aka Romeo Anthony the Dancer Fada Makatera Studio 7 Fata
Waya Muza waya
Iko zvino yasvika nguva yekuti timboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwavanhukadzi kana kuti Women's Forum chatinopakurirwa naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndinokuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro namuzvare Jesse Majome vanova ivo nengo yeparamende yeMDCT inomirira Harare West. Muzvare Majome vachange vachikurukura nesu pamusoro pezvinyorwa zvavakatanga zvavari kuti ivo Hands Off Harare Petition izvo zvinoshora kurukota rezvematunhu vaSevia Kasuku were. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu Muzvare Majome.
I want to know tender.
Mungati tsananguro nezve gwaro renyu idzva iri.
Ndingati ikurudziro kuvagare vemuHarare zvakanyanya vagare vari muHarare pari zvino kana kuti vagare vemuHarare vari kune dzimwe nyika. Kana vane hama vane chekuita neHarare kuti vanyore chinyoro icho chichemo chekuti kuna minister gurukota rezveloka kuti minister muHarare kwete siyana neHarare iremekedzai simba ratina reisusu vagare varidzi veHarare kuti tiite zvatinoda muguta redu tironge zvemuguta medu zvichiburikidza nevanhu vatakavhotera kuti minister hamusisina simba iroro constitution yavepo izvi zvaisi chakubvumidzei tiremekedzeiwo hatisi vana vadiki.
Zviri kutambirwa sei zvirongwa izvi zvamada kutanga pari zvino uyezve takanyanyotarisana nenhuna dzinotarisana nemadzimai?
Inini ndiri kuona chirongwa ichi chichitambirwa ndingati chichemo ichi pari zvino pane vakasaina ipopo paindanet vakati wandei petition iri paindanet saka inotinonokei asi ndiri kurudza kuti wese ndezvekuti vamwe havana mukana wekuenda paindaneti asi vanawo ndapota endai mundoenda kana paFacebook page pangu mutore musaine maunirambeta petition vanhukadzi vanenge vanotinonokee handizivi kuti nei kuti vadairire nyaya dzakadai vanokurukura dzimwewo paindaneti asi vanongotarisa vachidarika vachitarisa vachidarika asi zvinhu izvi zvinobata upenyu hwavo navo zvakare.
Chii chakaita kuti mufunge kuti muite petition iyoyi?
Ndinonyotaura ndinonyatsonzwisisa nyaya iyi ndinonyatsobatwa nayo nekuti takarwisa zvikuru takanyora bumbiro idzvairi kuti tibvise chisimba ichocho chaminista kuti vasazokwanisa futi kupota vachidzinga dzinga nekukungurusa kungurusa makanzuru vachitsira zvavo zvematongerwo enyika zvebato ravo. Minista havafani hunge vachipiringisha piringisha ngavasadaro. Saka izvi zvinobetsera kuti nyaya dzekutungamirwa kwemaguta nenharaunda dzinobata vanhukadzi chaizvo nekuti nyaya dzemvura dzemigwagwa dzemakliniki emakanzuru dzemagetsi munzira zvinhu zvinokosha kuvanhukadzi saka nokuti kuvanhukadzi we ngatiiteiwo hanya nezvinhu zvakadai izvozvizvi izvezvi takukwanisa kuzvivhikira nebumbiro nekuti tikasashandisa izwi ratina ratakapiwa nebumbiro rinongofawa rakadaro zvonzi mwana asingachemi anofira mubereko. Saka ndapota sainai petition ikurudzirai vamwe vanenge vachida kusaina vanogona kuenda paindanet pakanzi Hands Off Harare petition pawebsite inonzi www.change.org kana kuti vanogona kubvakacha paFacebook pangu inini vanoona ndine murazvo kana link yepetition iyoyi vongosaina vobva vapawo nevamwe.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Jesse Majome kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Aiwa, tinotenda Marvelous. Iko zvino yasvika nguva yekuti tichienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu, our lives.
Ndinokutambirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nasi tine hurukuro na Dr. Patterson Dzamara, vanove munin'ina wava Itai Dzamara, avakapambwa vakatsakatika muna kurume wegore rapera nevanhu vanofungidzirwa kuti vasori. Dr. Dzamara vakakwanisa kunge vachipinda munhandare National Sports Stadium musi wemuvhuro pamhemberero dzekuzvitonga kuzere vachikwanisa kuratidzira vari pamberi pematende akanga akagara vanyarikani izvo zvakazoita kuti vange vachitorwa nevanofungidzirwa kuti vasori vachirohwa zvakaipisisa zvakaita kuti vazoguma vave muchipatara. Tinogamuchira nemufaro pastudio 7 Dr. Dzamara.
Ndinotenda nekukomaita.
Dr. Dzamara, tinoona kuti musi wekupemberera kuzvitonga kuzere makawanikwa muchimbunyikidzwa kodzero dzenyu muchirohwa pamusoro pekutsakatika kwamukoma Itai Dzamara. Mungatudza kuti chii chakasvitsa kuti munge muchitora chivindi chekupinda munhandare yakachengetedzwa zvakadaro mukatanga kuratidzira?
Musi wemuvhuro yaiva zuva reindependence yeZimbabwe. Ini ndakabva kumba kwangu ndikasvika kuNational Sports Stadium. Ndazana kuenda kumhemberero idzodzo. Asi zuva iri ndakati ndichaenda ende donzvo rangu raiva rimwe. Raiva rekuti kudii? Raiva rekuti hongu tiri kupemberera kuti nyika yakasunungurwa asi zvizvaro zvemunyika yemuZimbabwe hazvina kusununguka. Independent but not free. Where is Itai Dzamara? Ndo zvanga zvakanyorwa paplacard randakasumudza pamberi pemaminista pamberi pavamugabe. Chinova chinyi zvisati chamboitika. Takandipa chindi. I'm sure igwara rakafambwa naItai. Akava munhu akamira nechindi, akava munhu akamira asina kutarisa kuti chii chingaitike kwandiri kana kuti chii chingasaitike kwandiri. Izvozvo zvoga ndozvakandipa chivindi kuti no, mumwe wedu akamira pamukaa achimiririra tose. Now ambunyikidzwa apambwa, isusu vafara tiri kudii nezvazvo? Saka ini somununʼuna zodunga munhu ndakazoona zvakakodzera kuti no, nyaya yemukoma wangu haifani hongonzi yatsakatika kunge pasina chakaitika. Mwana woka uyu munhu akazvarwa nevanhu woka uyu.
Makanga mawana sei mukana wekuti mupinde kuVIP kwamakazokwanisa kunge muchienda kumberi kwematenda?
Pachirungu vanoti where there is a will there is a way. Ndaiva nedonzvo, ndaiva nechido chekuita chinhuichi. Ndikapinda munhandare. Ndikutaura kwandaita yaiva nguva yangu yekutanga kupinda munhandare kuchiitwa gungano rakadai. Saka ndaisatoziva zvinenge zvakamira. Ndakapindamo ndikazikana ndikaona kuti zvakamira sei. Nditenderewo ndichiona kuti okay, vanhu vari apa pane magadhi mangani apa pakadii. Kusvika ndazoona mukana kuti apa ndokwanisa kupinda napo. Ndaona mukana iwowo ndakamirirawo pane vanoita zvekuimbo vechimurenga wekwaya. Ndova ndakazongotiwo vachipindawo. Ndikataurawo nekamwe kamupana kakandipa heti yeZANUPF. Ndikaitawo ungewo mumwe wavo ndakasungirirawo fulegi ndikapinda zvakanaka naye. Zvina kana kumbodii. Ndapinda mukati imomo kwakutsvaga kadhibhokisi rangu. Ndakatsvaga mukoma anotengesa maice cream. Ndakamuti ndikukumbirawo bhokisi rako. Vaaramba bva ndamupa $2 akandipa. Ndawana chibhokisi chiye. Nyaya yanga yave yekuti nditsvage chinyoreso. Ndikawana chinyoreso kwakunyora meseji yangu. Ende zvese izvi zvaiitika purogiramu ichifamba. Kuzosvikawo pandakaona kuti no, nguva yakwana yanguva yekuti ndichisumuke. Ndipo pandakazosumukawo ndiratidzira. Ndakamira pamberi pemaminista ndaratidzira kudaro. Ndopandakazotorwa nekunorakashwa kumashure kwematende.
Saka mune matanho hamuchazotorerawo here vakakurovai ava?
Hongu ndikutarisira kuti ndichange ndibatsana nemagweta ndichitora matanho ekuti nyaya iende pamberi pedare. Ndeyekuti hapana chandakatadza. Handina kupfuura munhu ini. Handina kuuraya munhu. Ndakaita zviri pamutemo. Ndakademonstrata zviri pamutemo.
Aiwa, tinotenda zvikuru mukoma Dzamara nekuwana nguva nesu pastudio 7. Maita basa.
Tinotenda.
Manga makateerera kuna Dr. Patterson Dzamara, munin'ina waItai Dzamara, avakapambwa vakatsakatika muna kurume wegore rapera. Muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai muwako waBlessing Zulu.
Tinotenda Jonga, sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inayo zvakare. Magweta okumbira kuti nyaya yameya weguta reGweru inzwikwe nechimbi-chimbi nedare. Sangano reUSAID robatsira vanhu vari mumaruva. tashika kumagumo echirongwa chedu anokoneka nemfaro ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiyamina Kips Dube munaudze chirongo.